vachitaura nhasi munhandare yengoni kunoton vamunangagwa vanoti bato ravo richarakasha varungu vose vachada kukonzeresa kupanduka kwevanhu munyika.
Zimbabwe will never be a colony again. Andei, Zimbabwe will never be a colony again. Vakangoda kumutsa musoro muno tinovarakasha. Ndinofara ndichiona vafana vari kutevera kuti vane jinja. Ndiyo yatakange tine.
Vamunangagwa vapupura zvinogara zvichitaurwa nevanopikisa hurumende kuti bato reZANU-PF rinotsigirwa nemasoja pamwe nemapurisa. Vapikawo kuti hapana bato richatonga munyika kunze kweZANU-PF. Vachitaura pamusangano mumwe chetewo, murongi wemisangano muZANU-PF vaSevhi Akasukuwere vanoti vebato reMDC Makwara anotya kupinda musarudzo asi vanoonekwa vachitsigira nhengo yakazvimiririra vatemba muliswa. Sarudzo dzemunotoni dziri kuitwa nemusi wemugovera pakati pemapato maviri anoti ZANU-PF neNCA pamwe nevari kukwikwidza vakazvimiririra vatemba muliswa. Ndakamirira Studio 7 Munoton, ndini Arthur Chigoriwa.